Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 29 2016. Makateerera kuStudio 7 nefenyere yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ya kudzoka kudare kuConstitutional Court tawana tsamba yatanzi tikande avanoti maheads of arguments kuConstitutional Court kuti nyaya yedu igoenda pamberi pevatongi.
Mutungamiri webato reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru vodzokera kumatare edzimosva vachiti mabond note haasi pamutemo. Zimbabwe inoti yave kuda nguva yakareba kubhadhara zvikwereti zvayo kuIMF, World Bank nedzimwe nyika, asi vamwe vanoti uku kuteya nzou neriva. Varimi vechibage munzvimbo yemakonde mudunhu remashonaland west vanoti gohwo ravo richakanganiswa zvakanyanya nekuda kwemakonye kana kuti ami wemu ari kudya zvirimwa zvavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rakatarisirwa kunzwa chikumbiro chakasvitswa kudare nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru, ava akutungamira bato reZimbabwe People First, chekuti mabond note haanzi haasi pamutemo munguva pfupi iri kutevera. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Mujuru vakakwidza nyaya iyi kudare vachiti mabond notes akaunzwa zvisiri pamutemo, saka nokudaro hafaniri kushandiswa munyika. Mutauriri wamai Mujuru vaJelas Mawarire vaudza Studio 7 kuti dare reConstitutional Court ranyorera magweta amai Mujuru kuti vasvitse magwaro kudare ekuti nyaya iyi izewe mudare kana kuti heads of argument zvichitevera chikumbiro chakasvitswa kudare namai Mujuru.
Nyaya mabond notes ya kudzoka kudare kuConstitutional Court tawana tsamba yatanzi tikande avanoti maheads of arguments kuConstitutional Court kuti nyaya yedu igoenda pamberi pevatongi. Zvichava zvichaitika ndinoona kuti zvingangoitika kutanga paFebruary kuti nyaya iyi ipinde mudare reConstitutional Court.
Vamawarire vanoti amai Mujuru havasi kufara kuti veruzhinji vakambunyikidzwa kushandisa mabond notes uye mutemo wakashandiswa kuunza mabond notes aya hauzi pamurau.
Mabond notes aya mukatarisa akaitwa chimbunyembunye, haana kujeka kwakanyanya kuripo kuti tione kuti chikonzero chokuita mabond notes chaimbova chei. Nokuti dzimweni dzenguva tinouzwa kunzi avanoti pachirungu maexport incentives, asika unopa maexport incentives kuvanhu vasinga export, inini hande export asi mabond notes ndinomapiwa.
Vaenderera mberi vachiti hurumende kana ichida kudzosa mari yemuZimbabwe inofanira kuita izvi ichitevedzera murau.
Tinoona kuti mabond notes itori zimudhola yavakadzosa zvisingasi pamutemo. Isusu nyaya yedu ndeyekuti aiwa, kana muchida kudzosa zimudhola dzosai zviri pamutemo, teedzai mutemo kuti mudzose zimudhola. Musati mimi kana makaba mari dzevanhu dzanga dziri mumabhengi, madziba maakutadza kudzosa mari dziya maakundoprinta manewspaper movapa mongoti aiwa ingotambirai ende nokuda kuti zvabva kuhurumende zvindo zvatiri aiwaka mari iproperty iprivate property yevanhu yakatochengetedzwa pamutemo under section 71.2 ye constitution inogara under private property saka mari inofanira kuchengetedzwa nokudaro kuti mutini nemari yangu yandandakaisa mubank se US dollar momuka muchiti mangwana ndakupa bond note risingakwanisi kushandisa kana ndikada kubuda kunze kwenyika risingakwanisi zve kuti kana ndichida kutenga motikari kana ndichida kuimporta anything chendoda kuimporta kubva kunze kwenyika handikwanisi kushandisa bond note iro saka munenge matondiisa pachinzvimbo chandanga ndisiri ndine mari yangu iri US dollar saka matovioleta maproperty rights angu
Amai mujuru vakambokwidza nyaya iyi kumatare mabond notes aya asati aparurwa asi dare reconstitutional court rakambovati vamire vatange vaona kuti hurumende yaizoshandisa nzira dzipi kuunza mabond notes aya zvichakadai veruzhinji vakaita samuzvare takunda makanza vaudza studio 7 kuti veruzhinji munyika vachiri kutambura kuwana mabond notes acho kumabhanga
Holiday inoita totadza kufamba kuenda kwatachida kuenda nenyaya yekuti nyaya yesikwani mari haisikwani kwamabhengi nditatambura tikutoshayo kuti bhondi racho rakauyirei nekuti tafunga kuti maybe kuya kwakaita bhondi ndokuwanikwa kuchange kuchiitika mari mumabhengi but still zvakangofanana hakuna kana mari
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakaunza mabond notes aya mwedzi wapera richiti aizoshandiswa kupa mubayiro kune vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika asi mabond notes aya ave kungowanikwa chero nani zvake kubhanga aine huremu hwakaenzana nedhora rekuAmerica ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Gurukota runona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti Zimbabwe yakumbira IMF kuti ipiwe nguva yakareba yekubhadhara mitero pazvikwereti zvayo kana kuti maarias kumabhanga akaita seIMF, World Bank, African Development Bank nedzimwe nyika. Chikwereti ichi chinosvika $1.2 billion uye Zimbabwe yainge yati yawana mari yekuchibhadhara muna Gunyana asi izvi zvakakona nganga murapwa achada. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti Zimbabwe haina kana mari yacho yekubhadhara zvishoma nezvishoma.
Well, the very idea yekuti vari kufunga kuti vanokwanisa kubhadhara chikwereti chinoita $1.2 billion when they can't pay my salaries, when my hospitals haana mushonga, when Harare so matoita outbreak yetyphoid. When 4 million people have to be fed, I think it's just ridiculous. And kurakidza kuti vapererwa, kurakidza kuti vatadza kutonga. Chiri kudiwa muZimbabwe ndechekuti we must pursue right economic policies. Taita pursue my economic policies ane musoraya. Tadzila futi ne politics dziri ugly. Once we sort our politics and our economics, we can go to the World Bank. Tochienda ku IMF. Tochinokumbira program inonzi HIPIC, Highly Indebted Poor Countries Program. Takumbira program iyoyoyo. Program iyoyoyo inoti kana mabehavior sevanhu munokansilirwa zvikwereti zvenyu zvese. But you have to create a track record and you have to show kuti you are prepared to play according to the rules of the international community. So chavari kufunga chitsotichikufunga kuti tikabhadhara mari chakutokwanisa kutora madzimari ari ku World Bank neku IMF. That won't happen. Because Maria Varungu kind of Varungu won't give you Maria Bopasna Matems. Kunyanya ne wi when you know the Trump Aruguya. Varuto Roto Moka. Evanam Gabena Najina Masa.
Asika va biti IMF na umboti ere Zimbabwe aikwanise kuti inge ichi regererwa paspe HIPIC nekuti upfumi wayo unoradza kuti inokwanisa kubhadhara zvikwereti.
That was the IMF yanga ichiri mumudi yekufunga kuti vakomana ava vane game and they were giving my reports. Angasuna msore kunyepa. The fact of the matter, we qualify for HIPIC. Mukatarisa budget, rachina masa. Remari mwezuro, uno yu. Roto tarakuti, debt as a percentage of GDP yedu. yato ku 79% threshold 50%. Motarisa futi ma exports threshold 100% tipa 240%. So ma threshold SI 50% ne 100%. Tinoto qualify, tinoto fura. So we qualify for YPIG. YPIG zvinongoreva kuti you are highly indebted and poor. And ane nharo rekuti tiri poor ndiani. Ane nharo rekuti tiri highly indebted ndiani. So that is not an issue at all. And the inotori desktop exercise. Panana njiri murumende nyini. IMF yakato ninyorera tsamba muzwa 17 June 2018. Yekuto tumira vanhu kuti vazoita that desktop exercise. Na pasina kuti tuenda rapshe. Tikada takatopedza YPIG kudhara. Takuto piwa mazimari. Kuti tikada takutovaka magetsi. Kuhange 7 and 8 kune kubhatoka. So those are lies. Zimbabwe is YPIG eligible.
Ko iyo hurumende sei yaimboda kuramba-ramba nenyaya YPIG. Pane changa chakaipa here?
Havadika kudzivadzi vari puwa. Ndakamboita kunge ndicharova chombo mucabinet aramba kuti hatisi puwa. Ndoma kuranda aivabhadharisa $100 ndikati nai president. Munhu anoti hasi puwa munhu ari kutambira $100. Kune dzimwe nyika maminisa anotambira 40,000. So how do you dispute kuti you are poor?
Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi nevashandi vehurumende reApex Council raramba zvanga zvarongwa nehurumende zvekuti pane kuti panokuti vapiwe mari dzemabhonasi dza 2016, mari idzi dzungoenda kumastendi ekuvaka dzimba anonzi nehurumende iri kutsvagira vashandi vayo. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakabuda pachena kuti hurumende haina mari yekubhadhara vashandi mabhonasi, asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vashandi ava vanofanira kubhadharwa mari dzavo dzebhonasi. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano revarairidzi reRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure.
Idanho ratiri kuramba zvachose nekuti imwe nzira iri kuda kushandiswa nehurumende kuda kubira vashandi mastenzi kana hurumende ichida kuvapa nani monetary incentives ngaipiwe vangapiwe vanhu, asi monetary incentives anofanira kuramba angoripo sekugara kwaanga aripo. Kututsira kwava kwachifanirwa kuita nekuti varozarisa vanosvitipa zvakashota. Saka isi kuramba zvachose kana vachinge vafunga kuti mastenzi akureplesa mabhonasi, ngavagare nemastenzi avo votipa mabhonasi edu.
Asika hurumende inenge isina mari, hamuzoone kuti munozoshaya here kana kobi?
Hurumende yedu ine mari yakawanda nekuti tinoona tikanzwa mari dzatinonzwa kuti imwe yabiwa nanhingi, imwe yadyiwa nanhingi, tikazibatanidza dzose Zimbabwe hunge ine mari zhinjisa kusanganisira madiamonds atinochera, goridhe ratinochera, upfumi hwedu upfumi hwakanyanyisa chaizvo, zvekuti hurumende yedu ndo inofanirwa kuve yekupedzisira kuchema-chema kuti haina mari.
Saka mukasapiwa mari dzacho dzemabhonasi muchaita sei sevashandi vehurumende?
Sekutaura kwatakaita isu sebato rearuvatichazvinyero zvepagwe, takati isu muna January munyaya yemabhonasi kana ichinge isati yatsanangudzwa zvisere, isu kubva gore richitanga hatisi kuzoenda kubasa kusvikira pano urongwa hwakakwana hunobatika hunooneka kuti mari yedu tichaipuwa musupi. Asi hatisi kutarisira kuti zuva racho ringe riri kure zve, tiriye tichida kuti vanhu vakwanise kunge vachiwana mubayiro wavo wekushanda kwavakaita zvakasimba muna 2016. Saka isu tichange tichikurudzirana nevamwe vashandi vatinoshanda navo kuti vanhu vamboramwa mabasa kusvika mari iyoyo ichinge yauya. Gore rinouya tagara tati tine kampeni yekuti gore rekuti taakuda kudyawo sevashandi. Saka tichange tichifamba nedingidira iroro tichisanganisira kuda kutodyawo bhonasi yedu yatofanira kunge tichiwana yavari kutihima.
Mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti kunyange hazvo hurumende ichiti chirwere chemanyoka chetyphoid chadzikira, umbo hunoratidza kuti chirwere ichi chakatekeshera muguta reHarare nenzvimbo zhinji dzemunyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
vachitaura mushure mukuenda kuchipatara cheBeatrice Infectious Hospital muHarare uko kuri kurapwa vanhu vanofungidzirwa kuti vane typhoid gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vakati kanzuro yeHarare pamwe nebazi ravo vakamisa kupararira kwechirwere ichi vakati pavanhu makumi maviri vanofungidzirwa kuti vane typhoid vari muchipatara ichi vazhinji vacho vaibva kuMbare uko kwakashaya mwana ane makore 13 nechirwere ichi musi weKisimusi asi munyori mukuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Evans Mastara vati pane vanhu vakawanda zvikuru vari kubatwa netyphoid muHarare nedzimwe nzvimbo munyika vaMastara vati vanhu vakawanda vari kuenda kuzvipatara zvakazvimirira uye vane humbo hwekuti nyaya yetyphoid haisi kutaurwa nemazvo nebazi rezveutano
typhoid iri yakatopararira kupfuura picture yatiri kupiwa and it can only get worse zvikaramba zviri zvamamiriro azvakaita challenge andoda kupa kune magovernment officials ndekuti vambotenderera mumalaboratory ari muHarare mese vachitora statistics dzekuti over the past month vanhu vangani vakatestiwa vakaita positive for typhoid dambudziko rinoitika nderekuti hatina maproper reporting mechanisms ekuti munhu akabatwa nechirwere chetyphoid zvikurekodwa kupi vanhu vakawanda vanongoonekwa mumas jari akawanda muHarare ubatwa typhoid orapiwa kuenda kumba but statistics zacho hadzisi kukonektiwa dzikakonektiwa vanhu vanogona kushamisika
vanotiwo zvinosuwisa kuti vanhu vari kurwara nechirwere chinokwanisa kudzivirirwa nekurapwa uyewo vati vese vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka vanofanira kuendesa kanzuro yeHarare nedzimwe dziri munzvimbo dzavanogara kumatare kuti varapwe pachena vachiti makanzuro ndiwo ane basa rekuona kuti vanhu vawana mvura yakachena uyewo kuti marara atakurwa
nezvandotokurudzira vanhu ndezvekuti sei vavavawana vachirwara nezvirwere zvakonzerwa nenegligence yesiti kanzo ndezvekuti vatotora kanzo vaendese kumatare edzimhosva inotovabhadharira mari dzekuchipatara even compensation sekesi yemunhu arasikirwa neupenyu tinoona izvo kuti havasi kutora nyaya yeservice delivery especially kumarocation seriously vakungoita mazvake mazvake unoona kana china ichiita kana mwedzi wese isina kutakurwa vachiti haana petu asi mota dzavo ivo dzaanofamba nadzo dzinenge dzine peturo
asi mutauriri wekanzuro yeHarare vamichael chideme vanoti kanzuro yavo iri kurapa vanhu vese vane zvirwere zvemanyoka pachena
munhu wose ari kuuya aine masainzi ekuti angange aine chirwere chetyphoid akauya kumakanzuro clinics tiri kumurapa pachena ndiro basa redu iroro ichi chirwere chekuti tikati vanhu vabhadhare tinoona kuti vanhu havazouyi kuzorapwa saka vanhu vanongouya vorapwa pachena vodzokera kudzimba dzavo kana vachinge vapona
umbowo kubva kubazi rezveutano hunoratidza kuti mwedzi uno chete pane vanhu vanodarika zviru 10 vakabatwa nezvirwere zvemanyoka munyika yese uye pane vanhu vana vakatofa nekuda kwezvirwere izvi munyika yose zvirwere izvi zvakawanda kumashonaland central nemanikaland kwozotiwo mashonaland west Harare neBulawayo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSyria pamwe nezvikwata zvakawanda zvevapanduki vavirirana kumisa kurwisana nyika yose kutanga mangwana chishanu. Sezvimwe zvibvumirano zvekumisa kurwisana zvakamboitika, chibvumirano ichi chinongoshanda chete kumauto hurumende yeSyria nemapato anoipikisa kwete masangano emagandanga akaita seIslamic State neAl-Qaeda. Vakuru vakuru muhurumende yeUnited States vanoti mumwe mukuru wechikwata cheIslamic State muguta rachinoti ndiro guru renyika reRaqqa muSyria aurayiwa mukubhombwa kwakaitwa nemauto emubatanidzwa svondo rino izvo zvatsinhira mashoko akambobuda kare. Varimi vechibage munzvimbo yemakonde mudunhu reMashonaland West vanoti goho ravo richakanganiswa zvakanyanya nekuda kwemakonye emhando yeArmyworm ari kudya zvirimwa zvavo. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimo wekumakonde vaEdmund Chiswa vanoti makonya ari mumunda mavo aparadza zvirimwa zvavo sezvo ari kudya moyo wembesa dzavo. Vachiswa avo vakarima mahektare 15 vanoti nekuda kwemakonye aya gora richange rakadzikira zvichienzaniswa nezvavaitarisira.
Then isu totarisira kuti this year tikatomvura ikanayo tikarimawo zviri naniwo pamaybe tokwanisa kunzvenga nyaya yekuimport but pakazoita maami wemu aya akadya anobva akanganisa igoho redu ende akakanganisa goho redu zvakureva kuti takutoshandisa dzimwe mari dzataifanira kuita zvimwe zvinhu kutenga futi chibage.
Vanotiwo chave kunyanya kuipisa zvinhu inyaya yekuti makonye aya ave kuramba kufa nemushonga wakaita sedesis.
Because dambudziko ratiri kusangana naro nderekuti iyo mushonga wacho watiri kushandisa mazuva ano hausi kunyanyova effective, hausi kunyanyouraya stereki.
Mumwe murimi wekukanyaga vamishek mudzimu avo vanga vachitenga mushonga wecreptep wekudzivirira makonye mumunda mavo vanoti kunyange vakakurumidza kuona makonye mumunda yavo vashandi veAlex vanononoka kuenda.
Ende imwe dambudziko futi nderekuti takaripota nyaya dzacho kuvakuru veAlex ava vari kuratidza kunge vasiri kumhanyidzana nazvo stereki. Vakatorelaxa zvavo vanozoya panguva yavanodira ofu ichisusu gohwe redu manje ringe richitokanganisika zvakasimba.
Mukuru weAgritex mudunhu reMashonaland West Muzvare Edna Shambare vatenda kuti pane makonya ari kudya zvirimwa zvakaita sechibage asi vanoti bazi ravo riri kushanda usiku nesikati kuti makonye asapararire nenyika yose. Muzvare Shambare vanoti makonye anodya zvirimwa anowanda mvura painombomira kunaya kuine zuva raka wanda. Vanoti vakaisa vanhu munzvimbo dzose kuti dzishande nevarimi kuti vauraye makonye achiri mashoma muminda. Makonye anonzi akaonekwawo kumatunhu anoti Hurungwe, Sanyati neKadoma. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mapato ezvematongerwo enyika matsva ari kuramba achiparurwa muZimbabwe panguva imwe cheteyo. Mamwe mapato anopikisa hurumende ari kuumba mibatanidzwa yekuti arwisane nezano PF musarudzo dza2018. Pari zvino pane mibatanidzwa yemapato ingada kusvika mitatu kana mina inosanganisira weCoalition of Democrats kana kuti COD, National Electoral Reform Agenda NERA neNational Transitional Authority NTA. Mamwe mapato akaita seMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai akatobuda pachena kuti haasi kuzofa akabatana nemamwe mapato asina maonero akafanana neavo, kusanganisirawo bato reNCA iro rakatozivisa kare kuti harisi kuzopinda mune chero mubatanidzwa. MDCT yakazivisa kare nezvainoda mumubatanidzwa uye vainoda kushanda navo. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kuwanda kwemubatanidzwa mucherechedzo wekuti mapato anopikisa muZimbabwe haasati azvipira kushanda pamwe chete sezvo vatungamiri vemapato aya vaine kupesana kwavo kusinei nezvematongerwo enyika. Mapato ari munyika pari zvino anodarika 30. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaPishai Muchauraya pamwe nemutauriri weNCA vamadhoc Chiwasa. Tatanga nekubvunza vamuchauraya kuti vanoona sei nezvekuwanda kwemapato anopikisa.
Ndingati chekutanga, kuwanda kwemabato hakuna kuipa. Vanhu vanokwanisa kufome mabato avo akawandisa sezvakaite kunana Nigeria nekune dzimwe nyika dzepasi rineri. Mapato anogona kunge akawanda, asi chakanyaya kukosha kuti pati yenyu inoita sei kuti ikwanise kunge ine rutsigiro rwokunge iri pamberi. Saka nyaya yekuwanda kwemabato is not a problem. Problem iri panyaya yekuti kana munogona kuwanda musiri organized. Saka kuwanda kwemapato hatingatipi inyaya yakanyaya kuipa mani, asi chinongodiwa ngechekuti mabato iwo anogona kushandira pamwe chete ndokunge vaine mavalues akafanana.
Vachiwasa, munotiwo nenyaya yekuwanda kwemapato ezvematongerwo enyika anopikisa muZimbabwe?
Ndingavatora zvese ngomuromo mangu. Chandingangwira kutsigira ndechekuti isusi nse ndio president tisinga kwani kuti vale bazotarwa kuti kwanzi takawanda kuda madingo batana imi mungoita bato 1 mu business and deal chinozotinesa ndechekuti zvangacharwa izvo kupedza zvangacha zvemavalues isusi nchana no nca donzo redu nderekuti mutemo uripo uri mubumbiro idzari mutemo new constitution mutemo yakashata ndio mutemo unotadzana zvanuti kuti irambe iri pachigaba chatika tasatona kuti vazhinji venguma opportunity yopati dzichero mukafika ibza mukafunga vatungamiriri vayo ndivo vanhu vakanyora bumbiro romutemo riripo saka ndozotinetsa isu ANC kuti kunyange chero tikada kutoshandira mamwe political party hapatori na political party yatingashanda nayo pari zvino nekuti hapana political party yatombonzwawo ichitaurawo zvokuti chakashata inyu konsheni chatotoona njetivo vanenge vachitopembedza konsheni yacheripo kuti aiwa yakanaka yakadai zvanotefundo iri siri kuita zvakati asi zviri pachena kwatiri tikatasa bumbiro romutemo rakaitwa paingnosi government ndivo riri kuita kuti zvanotesiramba chidzvanyira vana vezimbabwe
vamuchauraya muri kuzvinzwira vamwe vatotaura kuti havakwanisi kubatana nemamwe mapato asi imi muri kukurudzira nyaya dzekuti mapato ashande pamwe tichiona sezvakaita kodhi yamakabatai
ya tikuona sekunge maonero avo chendingade kuti ndingovati korektei mbijana inyaya yekuti bumbiro riripo papa rakanyorwa ngemapato mazhinji vamwe vacho vanga vari muinclusive government vanosanganisirawo isusu tanga tiri muinclusive government chendingade kuti vateereri vaziye ndechekuti patakanyora bumbiro riripo izvozvizvi takanyora riine mutemo wakanyatsonaka chaiko unobvumidze free and fair election wokuti zanup f inokwanisa kubviswa asi chakatadzise kuti mitemo itwe aligned murume uya anozi Jealous Mawarire unotsigira va unova mutauriri wepati yava Joyce Mujuru ndiye akamhanye kucourt kuti maelections akurumidze kuitwa before the alignment of the laws ndokusaka tiine problem iyo but bumbiro taizvo ranga rakwenenzerwe zvakanaka the only coalition so far iri muzimbabwe inonzi CORD zvimwe zvemuri kutaura izvo haisiri coalition yanga iri nyaya yekudimande maelectoral reforms hazvina chekuita nemubatanidzwa kuende kumaelections saka so far the only coalition iripo muzimbabwe inonzi CORD izvemuri kutaura izvi magroups ekushanda towards a certain agenda isina chekuita nemaelections
vachivasa bato renyu rinenge richizobudirira here riri roga musarudzo dzekuti munge muchibvisa utongi hwezanup f
awa isusu ANC tatova redi pasarudzo ya2018
vamuchauraya kune vamwewo vari kupa yambiro munyaya idzo dzemibatanidzwa yekushanda pamwe iyi
chendodo kuzivisa vateereri ndechekuti rume rimwe harikombi churu chara chimwe hachitswanyinda tikabatana tinobvisa zanup f
mashoko ayo vachivasa
hatizvozvo zvakangofanawo nokuti mbevazhinji hadzina marise avo chero vakaungana vakawanda sei pfungwa dzavo takudzidziva pfungwa dzavo hadzina kusiyanidza zanup f
vanga vari mutauriri webato renca vamadok chivasa vari parunhare kubvikita kumasvingo nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kumutauriri werenewal democrats of zimbabwe vapishai muchauraya vari parunhare muHarare muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 p.m. tiri kutarisana nezvezvisungo zvegoredzva zvezvizvarwa zvezimbabwe kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera ragai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi mutungamiri webato rezimbabwe people first amai Joyce Mujuru vodzokera kumatare edzimhosva vachiti mabond note haasi pamutemo zimbabwe inoti yave kuda nguva yakareba yekubhadhara zvikwereti zveimf world bank nedzimwe nyika asi vamwe vanoti uku kuteya nzou neriva varimi vechibage munzvimbo yemakonde mudunhu remashonaland west vanoti gohwo ravo richakanganiswa zvakanyanya nekuda kwemakonye kana kuti armyworm ayo ari kudya zvirimwa zvavo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokuoneka ene mufaro semazuwa ose, ndini wenyu, Jonga Kandemire, nchiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlazi mashumi mabili la sishiyakalolunye ngompalakazi 2016 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, idale leConstitutional Court likhangelelwe ukuthetha udaba lokusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond notes olwethulwa ngomkhokheli webandla leZimbabwe People First, unkosikazi Joyce Mujuru.
Ngingathi nje ama-uniformed forces wonke, lo mthetho okhaya ngani ngumthetho okhona, kukhanya njalo kungumthetho ongahlalisanga namuhla, ngumthetho wabakhona kusukela kudala.
Abebutho sebethule umbiko bekhuthaza uZulu ukuthi bekhumbuza uZulu ukuthi kulicala ukugqoka impahla ezilombala wempahla zabo kulandela ukumemetheka kwabazigqokayo. Abantu abaningi bathi bebethwele nzima lonyaka ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi, ukugugudeka komnotho lokubhaxabulwa ngamapholisa lapho belwela amalungelo abo. Namhla silonda umnyaka ka-2016 wona esiwugqiba kumalanga amabili alandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale leConstitutional Court likhangelelwe ukuthetha udaba lokusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond notes elizweni olwethulwa ngomkhokheli webandla leZimbabwe People First, unkosikazi Joyce Mujuru. UMujuru uthi kumele ukusetshenziswa kwalimali kumiswe elizweni ngoba kungekho emthethweni. Lolu daba lukelwa lahlelwa kachana ngumthethwandaba usithi umJuru ubephangise kakhulu ukulwethula ngoba imali yama-bond notes ibingakaqalisi ukusebenza. Abebutho sebethule umbiko bekhumbuza uZulu ukuthi kulicala ukugqoka impahla ezilombala wempahla zabo kulandela ukumemetheka kwabazigqokayo elizweni. Isikhulumeli sebutho uLieutenant Colonel Mafio Simakotore wethule umbiko othi uZulu kumele angagqoki impahla le ngoba phansi komthetho weDefense Act kulicala. UMakotore wengezelele wathi sebebanengi kakhulu abagqoka impahla le ikakhulu ngesikhathi seKhisimusi. Uthi njalo izigilamkhuba zigqoka limpahla bese zisenza obusela lobutsotsi zigqoke limpahla zizenza amasotsha. Umhlabeleli olodumo uJa Praiser leqembu lakhe yibo abavunyelwa ukugqoka limpahla kuphela. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga ledale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda owebandla leMDCT.
Ngingathi nje ama-uniformed forces wonke, lo mthetho okhaya ngani ngumthetho okhona, kukhanya njalo kungumthetho ongahlalisanga namuhla, ngumthetho wabakhona kusukela kudala. Ngingakathathi isikhathi eside sokuthi ngikhangelisise ukuthi injongo yakhona ngeyani. Kusobala ukuthi injongo yakhona ngeyokuthi laba bantu abagqoka ama-uniform wona lawa ngabantu abalomsebenzi othize abawuphiwe nguhulumende ukuthi bewenze phakathina kwelizwe, njalo kungabantu abalama-privileges athize okufuze ukuthi bewa-enjoye. bewathole ngokwenza umsebenzi wabo abawenzayo. Nakho ke kuthi ukuthi lomthetho watholungiswa walungiselwa ukuthi kungabonakala umuntu wonke esegqoka izembatho ezihambelana lama uniform nalawa, kuthi ukuthi bangakwanisa labo bantu ukuthi beqine labo sebedinga ukuthi bethathe lawo ma privileges bezenza abantu abasebenza esipoliseni, bezenza abantu abasebenza esibuthweni. Yikho ke kuthi ukuthi umthetho lo yikho wafakelwa khona lokho ukuthi abantu bengenzi njalo.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukubana uZulu athande ukugqoka impahla zona lezo ikakhulu ezaba kubuthu?
Hayi, impahla lezi yanazi impahla ezilungiswe kuhle, zimpahla ezinhle, amakhala zimbala yakhona mihle. Ngaphandle kokuba mihle kwembala yakhona njalo yakhangela ukuthi nxa begqokile kulama-bhedi nawo ayabe khona awadengisa ukuthi umuntu le-renki bani. Kule ngwane zakhona njalo ezikhona, indlela ezibunjwe ngayo impahla zamabutho, hayi zimpahla ezihlezi ukuthi abantu abaningi labo badale ukuthi nxa ezigqokile umuntu abantu bemboni bembuka. Yikho ubona ukuthi ngezikhathi nxa kule midlalo eyabe isenziwa elizwe efana namaparade, amaparade awe-independence, amaparade awe-heroes, amaparade wonke angabe esenziwa, abantu bayabuthana besiyabuka konkha, besiyabuka ubuhle bona lobana. So nxa ubuhle lobana ke abantu bethe bawubuka bayabe sebefuna ukuthi behambe bebugqokile indawo isikhathi sonke.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga letale le parlamente njalo engwebandla le MDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Ingqethi kwezokwemba amatshe aligugu zithi kubalulekile ukuthi otsheketsha laba amankampani amancinyane awokwemba kumele basebenze bephansi komthetho ongakethulwa owe-Mines and Minerals Amendment Bill ngoba beqakathekile kakhulu kwezemnotho welizwe. Kubika uMavis Gama.
Uhulumende uthi kumele leli bhili eliphakathi kokulungiswa ngenhloso yokulungisisa umthetho we-Mines and Minerals Amendment Act owabekwa ngomnyaka ka-1961 obusebenza ukulawula indlela imisebenzi yezokwemba ebiqhutshwa ngayo kusukela ngaleso sikhathi. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Wellington Takavarasha njalo okhokhela iZimbabwe Miners Federation utshela intatheli izindaba ukuba uhlangothi lwabemba bezimele lwachiwa phandle kwalomthetho.
Into yankhona nalesiqalisile bekule Mines and Minerals Amendment Bill kade abantu bebhoda sikhuluma ngakho abe-parliamentary portfolio on mining besithi hhayi amapholisi akhona kathesi kayinelanga yanelisanga labo ukuthi abantu begebhe kuhle ama-small scale miners.
Utakabarasha uthi kungalesi sizathu yena lenye inkokheli enhlanganisweni ezisebenza laba kuhlangothi lokwemba bejabulela inyathelo likahulumende lokubumba umthetho ongenisa labemba bezimele abagoqela omkorokoza.
Sebabona kuqhakathekile ukuthi abantu laba bebe-formalize ngokuthi nje abantu abaningi vele baphila ngokuzinto zokwemba, and sikhangela amanye amazwe njengabo-Brazil baningi abantu abaphila ngakho khonokho. So thina njengeZimbabwe asifuzanga sibe sisalele khonapho.
Seligazethiwe leli bhili le-Minerals Amendment Bill selilindele ukuba liyefundwa edale lephalamende andubana libe ngumthetho ogcweleyo. Lokhu kuza ngemva kwemikhankaso eyenziwe ngabenhlanganiso ezisebenzelana loZulu kanye leziphatheke kwezokucubungula abakuveza obala ukuba umthetho owalungiswa ngo-1961 lo ungahambelani lokwenzakala elizweni kuhlangothi lwezokwemba. Lumthetho we-Mines and Minerals Act, Chapter 21.05 ka-1961, wabekwa ngaleso sikhathi kusesela abalutshwana abakade bephatheka kumisebenzi yokwemba bengabazimeleyo, njengoba sasingekho isizathu sokwenze lokho ngoba yayikhona imisebenzi, amafektha lesebenza kuhle kulabalutshwana ababengolova. Isimo kwezomnotho eZimbabwe sesaguqula lokho selukhule ngendlela emangalisayo. Uhlangothi lwabaqhuba imisebenzi yokwemba bezimele kumbe besebenzelana lamankampani amancinyane awe artisanal mining. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Sokusele amalanga amabili nje kuphela ukuthi sigqibe umnyaka ka-2016. Abantu abaningi bathi bebethwele nzima lonyaka ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi, ukugugudeka komnotho, ukutshaywa ngamapholisa nxa belwela amalungelo abo, ukuswela ukudla lokunye. UGibbs Dube weStudio 7 ulonda izehlakalo zomnyaka lo inengi elithi lifuna ukukhohlwa ngesiphangiphangi.
Abantu abaxoxele Studio 7 bathi abasoze bakhohlwe ukubhaxabulwa kwabalwela ilungelo loluntu labaphikisa uhulumende kamongameli Robert Mugabe okwenziwa lonyaka ngamapholisa lawensitha. Bathi okunye njalo okubathwalise nzima yikuswelakala kwemisebenzi, ukugugudeka komnotho okwenze ukuthi ilizwe lethule imali yohlobo lwama-bond notes, ukuswelakala kokudla njalo lokomela kukaMugabe esikhundleni. Umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mpophoma kwedale lephalamende ekubandla leZANU-PF uthi abanye abantu bayala ukusetshenziswa ngamazwe entshonalanga ukuthi kususwe ibandla lakhe embusweni.
Okukhulu kakhulu okwenzakala ukuthi abantwana beZimbabwe balile uvurwayi bezudlwangudlwangu ezitridini, noma ipressure ebikhona kakhulu ukuthi bavukele uhulumende kodwa balile bagcina ukuthula.
UJuma uthi kuyamangalisa ukuthi inhlanganiso ezinjenge Tajamo kasesijikile campaign, This Flag lezinye eziphikisa uhulumende kaMugabe zazifuna ukuthi kube lokuxozela eZimbabwe.
Okungidanise kakhulu mina engikukhangele ukuthi bona kanti kungani abantu bengafuni ukubona isizwe sihlalele ngokuthula, bebe belokhu bebisa ukuthiwa ngesilungu misinformation ukwenzela ukubana sigcine sesidlephana sisilwa sodwa. Okanti-ke thina yini esizasala sesingamaluza sifelwe imphefumulo, zafelwa ngamabhilding lokuningi okuthize.
Kodwa ingcwedi kwezenotho lezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende wancindezela uZulu okumangalisayo lonyaka njalo lokhu kuzaqhubekela phambili.
Ukuchaya kwabantu akusize kuswelakale ngoba uhulumende vele olesihluku ololunya ukuyikhwala azavele akwenze, kodwa abantu bafanele babambane bangene ku-coalition sixoxe silungisele sicine, ngoba nxa kulempi akula muntu ongaswelakala ukuthi umuntu ofayo. So siyakhangelele khonokho
kuthi kumele kube le nguquko ngomnyaka ozayo.
Sesikhangelane lokhetho luka-2018 kufanele sibe sikhangelane lokuguqulwa kwemithetho oyokhetho okwenzeka ukuthi i-coalition iyabe sikhulunywa iqine silungiselela ukukhipha uMugabe embusweni.
Ugcizelele esithi kwezomnotho ilizwe leZimbabwe liyehlulekile okumangalisayo lonyaka njalo kaboni lokhu kuguquka ngomnyaka ozayo.
Ezomnotho ziyabe zigogekile kakhulu ngoba siyazi ukuthi loba bafaka ama-bond note, kodwa ukuze bahuge abantu abalizimali ezivela ngaphandle kwelizwe kuzahlupha, ngoba nxa vele kungalungisekanga infrastructure yakhona, ama-enablers, amagate, amanzi, imigwaqo, kuzahlupha ukuthi sihubhe amakhampani amakhulu avela ngaphandle kwelizwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Israel Moyo, ingcwethi kwezombusazwe lezenotho, othi uhulumende waqila uZulu ngokwethula imali yohlobo lwama-bond notes.
Ibuqili obenziwayo amaZimbabweans sewatshelwa khona ukuthi khona iza-introduce ama-bond notes, i-export incentive scheme, kodwa ekuqineni kwakhanya kuyukuthi ukuphendukiswa kwezimdola. Sesidalisa ukuthathi imali emva kokuya kwama-bond notes esiphiwa i-US dollar lamabhondi note uhlangene, but ngokuhamba kwesikhathi sesiphiwa amabhondi note kuphela. Kodwa yenza ukuthi khona vele bekuyindlela yokukhupha i-US dollar kancane kancane sibesenesitshela sisamabhondi note.
Uthi okuzwisa ubuhlungu yokuthi amabandla aphikisa eleZANU-PF ayehlulekile ukwenza umanyano ozalwisana lebandla leZANU-PF kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2018.
Ngibone ukwehluleka kwabakhokheli bamabandla aphikisayo ukuhlangana umanyano ongasiza ukukhupha lo umbuso osuyehlulekile kade esithi. Okutshengisa ukuthi khona loba sesiyela kusukela ku-2018 angiboni ngenelise khona omnye ezimeleyedwa nomnye ezimeleyedwa. Ngingakuyelelisa ukunqoba iZANU-PF. Okutshengisa ukuthi abantwana bezimbabwe kumele balinzele njalo umbuso weZANU-PF. Ngabe sengomunye umongameli akusikhokheli, kodwa umbuso weZANU-PF ukhanya ngani ungaqhubekela phambili.
Kambe kule themba lokuthi kuzaba lenguquko na ngomnyaka ozayo, Umnumzana Everson Lovu ingcwethi kwezokulima uthi izulu lijaphansi okuzwayo kulezi nsuku ngakho kukhangelelwe ukuthi abantu bazathola ukudla okwaneleyo badonseke ndawonye kwezombusazwe.
Congress yeZANU PF lebi khona bengicabanga ukuthi izinto ezimcuka zizaphuma ezemali kakhulu yangale nkulumo ngayo akusaphutshanga khonokho ngibonga izulu ngiyambonga uNkulunkulu ngezulu elikhona le nginanzela ukuthi amadlelo avuselelwa sesitontshela inkomo lapha ngamabhayazi la ngoba kuthiwa sichakile senginanzela ukuthi izulu liyavusela amadlelo nokulima singasutha sicabanga nono singasutha ama-industry azavuseleleka so asutheni sivuselele ilizwe lethu.
Ujuma uthi kuningi okungaguquka ngomnyaka ozayo.
U-2020 kuzayibona ngomnyaka ozayo, umnyaka wokuguquka ngoba nanku phela lezulu kukhanya uNkulunkulu usivulele sibili izulu liyana. So mbona ngani kuthiwa i-food security yethu izabe ikahle. Okunye kuzobona imali izakuba khona ukuthi bona ingene kumabhizinisi sivusa amabhizinisi. So mbona ngani kuthiwa ngomnyaka onempumela ethize.
Kodwa uNgwenya uthi lokhu akusoze kwenzakale. Akwaziwa ukuthi umnyaka ozayo uphatheleni abantu beZimbabwe. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoKips Dube.
Uhlelo lwe Live Talk Women's Round Table lamhla sixoxa ngezifiso zikaZulu ikakhulu abesifazana ngomnyaka ka-2017. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 AM la ku shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz. Lila kwenjalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika ukhangelelwe ukwethulela ele Russia izitsheziso zenotho kulandela imbiko ethi ele Russia laba lokwenza ngempumela yokhetho lokudinga umongameli eMelika ngokungena ebulenjini beMelika ngaphandle komthetho. Uhulumende wakwele Syria usevumelane ukumisa ukulwa labahlamuki kusukela namuhla. Njengokuke kwenzakala kwesinye isikhathi, isivumelwano sokumisa impi lesi silotshelwane phakathi kukahulumende labamhlamukelayo hhayi abenhlanganiso ezifana le-ISIS le-Al-Qaeda. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Lo ngumsakazo wenu, umsakazo weStudio 7, osakaza usesikodlweni seMelika iWashington DC. Inhlanganiso yabo dokotela ye Doctors for Human Rights ithi lanxa uhulumende sithi umkhuhlane wesihuto owe typhoid usumisiwe linhlanganiso ethi akusilo qiniso. Umkhuhlane lo ubangelwa ngamanzi angahlambulukanga. Inhlanganiso yabo dokotela le ethi inani uhulumende athi latholakala lilo mkhuhlane lo kayisilo ngoba elilo liphezulu. Umanisipala wedolobho leHarare uselapha umkhuhlane kungelampatalo. Abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende weZANU-PF uqhubeke ehlukuluza uZulu lonyaka njalo engawahloniphi lakancane amalungelo oluntu. Bathi ukubotshwa lo kutshaywa amahlayana kwabantu betshengisela esitaladeni ngamapholisa abagoqela abemikhankaso etshiyeneyo efana letajamuka sesijikile kanye le-hashtag this flag kuveza mgceke ukuthi kawahlonipha amalungelo uhulumende. Sixhume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Ukuqala kwenathi khona isivuri egrizin yakotatamuka sesinamukile kuyatshengisela ukuthi abantu beZimbabwe sebengathi bayaphaphama kodwa ungazinandelele uhulumende wangena ngentonga ezinkulu etshengisele ukuthi vele kakwakhuphuki ukuthi indlela athatha ngayo ilungelo likaZulu lokuzinza ukudengisela labonerala abantu sasikhona lathi sitotshwa sijikelwa itegas hathi ingqondo yeZANU-P F lokudlwanguzwangu lokugqelenga kayikantshintshi kayikakhuphuki.
Babu Ndlovu, ungathi beziminjani ezamalungelo oluntu lonyaka?
Ngivumelana lokangwenya ezamalungelo oluntu lomnyaka ophelayo 2016 bezingamanga kuhle. Uhulumende besebenzisa isibhakela kutshaya abantwana abancane besilwa uhulumende engafuni ukuthi abamele amalungelo abantu batshengisile kumbe bakhulume imibono yabo ngohulumende nalobo silizwe leZimbabwe ngekho emthethweni. Yikho sibone kubotshwa abantu, sibone kutshaya abantu behlala esitokisini olinda amasarira abetadamuka, kubotshwa bonke omawarire bonke nje abantu sibone bebotshwa bevalelwa okutshengisela ukuthi uhulumende usuku lwakhe kaluphi elanga wayengani ulalisa ikhanda kuphela kodwa seqalisile ikanti sekhangele njalo ukuthi njengoba sisiya ku 2017-2018 kubuya ukhetho kulo mnyaka sesabela ukuthi udlakela lukahulumeni amalungelo oluntu azefulwa ukudlulisa amalawulo sikhangelele ukuthi bona kumbe bangama ukulwa kwabo o-G40 labo Lacoste bahlangane baqalisa ukulwisa thina abamabandi aphikisayo ikanti labalwela amalungelo oluntu.
Ngwenya, nxa sikhangela ukuphakama kwabantu beZimbabwe otajamuka labo this flag lonyaka, ungathi na lonyaka kube ngumnyaka lapho uZulu weZimbabwe athole khona ilizwi lesibindi sokumelana leZANU-PF kundaba zamalungelo akhe?
Ya, singathi khona ingqondo yakhona ibikhona kodwa ungazinandelele kade bethi khona nxa selibithi bebiza uZulu sebiza umZulu weZimbabwe ukuthi angene esitradeni hatshi abantu bebesebalutshwane kodwa kuyatshengisela nje ukuthi ingqondo yakhona isifiso sakhona abantu beZimbabwe balatho sokusitele nje ukuthi abantu bagcwale nje emgwaqweni kuyenzela ukuthi basapote ingqondo yakhona le ehambelana lokutshengisela isifiso sabantu beZimbabwe ukuthi bazibuse kuhle.
Ngiqhubeke lawe khonapho Babu Ngwenya, umnyaka ozayo ubona kusiba lobubelo na mhlawumbe uhulumende ewananza amalungelo oluntu kanti lo Zulu laye ephakama ngobunengi elwela ukuhlonitshwa kwamalungelo akhe?
Umnyaka olandelayo lo u-2017 ngumnyaka oqondani oyame ukhetho. Siyazi ukuthi nxa kuzakuba lo khetho iZANU-PF lo mgabe baba lovalo bayebabelokuyethuka ngibona ngathi intonga lemikhonto yeZANU-PF izakhitshwa sibe lula amahloka vele sebekhuluma ngakokhathesi. So angiboni mina ukuthi nxa sizingene esitradeni thina sesikhuluma ngokuguquka kwemithetho wakhetho iZANU-PF izachuma, hatshi ngibona ngathi sifanele sihlume ngoba impi yakhona iyabe ingamanga kuhle.
Ngiphenduke kuwe khonapho Baba Ndlovu, yiziphi izehlakalo ezibe khona ongathi zikhomba sobala ukubana uhulumende uqhubeke engawahlonipha amalungelo oluntu?
Zile ziningi kakhulu nje zabalesezinlutshwane. Sizakhangela abantu betajamuka opromise olinda babothiwe, zakhangela olinda wahlala izinyanga evalelwe esitobisini. Sizakhangela njalo kulabanye ababothwayo futhi Africa Request betshengisela bagcina besetheswa la macala ukuthi batshontshile ikanti bengatshontshanga. Sikhangela njalo baningi abantu-ke ababothiwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-People's Democratic Party ubekhuluma ecingweni endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya. Bazali ba mingibizeleni unomvula wami yi remix kanomvula ihlanga ihlatshelwa ke lapho ngo DJ Style eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngestyle. Kwanele okwalamhlanje sihlobo zami olivalelisayo nguntungamili Nkomo, libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.